Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina, mbudzi 16, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi, icho tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast.
Tirikuti isusu kuami ngavacherechedze konzero dzavanhu. Tirikutiwo kuna vamugabe ndo zvataichitaura zviya ndo zvavawira. Tirikuti kuna vamunangagwa vasadekara vachawirwa nezvimwe chete izvozvo, as long as vasina kutendeuka pamberi pamwari vaterevesa. Ndo shoko redu kuami kuna vamunangagwa nekuna mugabe.
Vamwe vakuru vemasangano emachechi munyika vokurudzira kuti munyika muumbwe hurumende inenge yakafanira kubata matomu.
Tiri kutedzera zviri kuitika munyika medu. Haisirizvo zvatake takatarisira sevashandi kuti mauto edu apindire panyaya dzematongerwo enyika.
Sangano revashandi reZCTU rinoti nyika inofanira kudzokera kuutongi hwejekerere kana ichida kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemasangano emakereke anoti reZimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Catholic Bishops Association neEvangelical Fellowship of Zimbabwe waburitsa mashoko nhasi achikurudzira kuti munyika muumbwe hurumende inenge yakafanira kubata matomu kuti nhaurirano dzitange kuitwa murunyararo. Makereke aya ati mubatanidzwa uyu unoda kuti vemachechi, vadzidzi nevamwe vaite mushandira pamwe. Masangano aya ati matambudziko atarisana nenyika anogona kupa mukana kuvanhu kuti vataurirane. Mukuseya nezvenyaya iyi pamwe nekupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika, tabata Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weZimbabwe Divine Destiny Network uye Grace of Bless Ministries.
Chitiko ichi maonero atinoita Jonga ndekuti mauto ndiwo akakrieta system yavamugabe yavari kushandisa kana kuti yavanga vachishandisa kuramba vari pamatsimba. Okutoti 2008 vamugabe vakanga vaitori ready kuita step down as CEO vemauto pamwe chete nanamunangagwa zvichida zvinoita sokuti ndoo vakatoti bodo hazvigoni. Saka tinoona sokuti chinhu chimwe chete uye maonero atiri kuita ndeyekuti zvaiitwa nemauto kunyange zvazvo zvichizama kukekeila masimba akanyanya ngaa kuiva navamugabe, tinoona sokuti ihondo dzavo vemuzano PF vari kupfuurira mberi.
Kune vamwe vari kuti mukuipa kwezvinhu ikoku ndo muchabuda mukana wekuti nyika itsva inge ichizvarwa. Imi munoti iwo maonero iwa?
Ndine maonero maviri zvinogoneka chaizvo chaizvo kuti kuipa kwezvimwe ndo zvinogona kuita kuti zvinhu zvinake, asi tinodavira kuti ndo pfungwa vanhu dzavakanga vanadzo 1980. Saka tikasanyatsogadzirisa nyaya yacho mauto akasabuda pachena kuti ivo vanoregreta zvavakaita makore akapfuura, voreurura, votendeuka, votipa chivimbiso chokuti zvavaa kuda majini zvokuti Zimbabwe itongwe nemunhu anenge achidiwa nevanhu vese. Kana kuri kuti vaita saizvozvo, tinozvipendedza. Totambira chitiko ichi as a temporary transition to a more permanent solution yemuZimbabwe. Asi kana zvikafeta saizvozvo, tinongoona sokuti kusimbiswa kuyatinoti muchirungu hegemoni ZANU-PF yangopolishwa and yauya yarenewed with the other people.
Seve makereke takanzwawo muchikurudzirwa kuti munge muchinamatira nyika. Takanzwa yemauto achitiwe makereke vanamatira nyika. Zviwo zvamungataurawo imiwo seve makereke kana zvamuri kurudzira.
Tikunamatira nyika izvezvino. Zvino ndaitwa kuMashonaland West tichisangana nevafundisi mubasa iroro. Tikunamatira nyika. Uye tiri kukurudzira vafundisi nevakuru vemachechi vakasiyana-siyana kuti tiparidze zviro kwazvo shoko rerunyararo, shoko rerugare, titaure chokwadi kuami kuti vasaramba vachimbunyikidza vanhu. Zvavaita izvi kuna Mamugadhi ngachive mucherechedzo uye munongedzo wezvavacharamba vachiita kana tikaita maelections. Mumwe munhu asiri vamunangagwa akahwina ngavazvitambire vafigire vanhu ivavo. Saka tiri kuti isusu kuami ngavacherechedze kodzero dzavanhu. Tiri kutiwo kuna Vamugabe ndo zvataichitaura zviya ndo zvavawira. Tiri kuti kuna Vamunangagwa vasadekara ndava vachawirwa nezvimwe chete izvozvo. As long as vasina kutendeuka pamberi paMwari vachirevesa ndo shoko redu kuami kuna Vamunangagwa nekuna Mugabe.
Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru wesangano reDivine Destiny Network neGrace Ablaze Ministries vari parunare muHarare neStudio 7. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika kunogona kukonzera matambudziko akanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Tiri kutevedzera zviri kuitika munyika medu. Aisirizvo zvatake takatarisira sevashandi kuti mauto edu apindire panyaya dzematongerwo enyika. Inyaya takagara tichitaura nezvayo. Nyaya yakatanga iri nyaya yefight yesuccession within ZANU-PF. Saka tange tisingatarisiri kuti mabuto enyika apindire panyaya yeZANU-PF. Asi it is now a national issue. Tiri kutarisira kuti nenguva inoteera iyi constitution yeZimbabwe inofanira kuva ichitevedzerwa. Kana iri nyaya yematongero enyika. MaZimbabweans akawanda ange akatotarisira nyaya yechange. Saka tiri kuona as if MaZimbabweans akawanda anokutofarira nyaya yechange iri kuitika. Asi havasi kutarisa kuti chenji yacho iri kuuya sei. Isisu maonero etu ndokuti patinoita chenji yetu ngatitarisirei kuti mutemo unotevedzerwa, mutemo yenyika. I think it in a constitution yet inotarisa inotaura kuti kana tichiita nyaya yechange, tichiita nyaya yematongero enyika, tichiita kuchinja president, tichiita kuchinja political party, ndezvipi zvinofanira kuva zvichiitika. Ndizvo zvatiri kutarisira kuti zvinofanira kuitika.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei?
Idambudziko rakatokanganiswa neavo varipo kumatongero enyika pakatanga bongozozo iroro. Asi iyo zvino kuti rigadziriswe, tinofanira kuva tichidzokera pandambotaura kwekutanga kuti ngatitarisei kuti constitution yeZimbabwe iri kuti chii. Kana hatizviziri iyo zvino kuti pavanobva kumastreets edu, pavanobva pakubata nyaya dzematongero enyika, vanotisiya tiri papi, haisati yataurwa. Vanotisiya tina president here kana kuti kwete. Vangatisiya tisina president, tinofanira kutarisa kuti constitution yeZimbabwe inoti kana president wenyika asipo, mumwe wacho anouya sei. Ndizvo zvinofanira kuva zvichiitwa izvozvo.
Asi kusvika pari zvino, ivo vakuru vemauto ava vambokudaidzaiwo here kumusangano?
Masoja anotaura nevanhu here? Hatisati tadaidzwa isisu. Hatisati takwanisa kuona kuti ivo vanhu vanotaurika kana kuti vane vanhu vavo vakatarisira kuti vavaise pazvinzvimbo. Hapana anozviziva. Nyaya dzakawanda tinoziverenga kumapepa, tinozvinzwa kumasocial media. Hatisati tadaidzwa kuti titaurire kuti urongwa hwakamira sei.
Munyari mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo haruone kupindira kwemauto kuchibatsira zvakanyanya munyaya dzedzidzo. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Zviri kuitika izvi zvinokandamisa zvikuru kwazvo nyaya yedemokrasi munyika, nekuti zvavepo ndezvekuti vanhu veruzhinji havachina chekutaura panyaya dzekutongwa kwenyika yavo. Iba kana vamauto vatora masimba ose, zvinoreva kuti macivilians chavo kwakuudzwa mainstructions vachiteerera, zvinova zvinhu zvakashata pademokrasi. Isu tinoshuvira zvikuru kwazvo kuti dai vemauto vakurumidza kuzivisa nyika nepasi rose kuti urongwa hwavo huri papi kuti nyika idzokere paconstitutional democracy. Isu taitonyanyokurudzira kuti dai zvazvaenda kuparliamendi iriyo yakwanisa kubvisa vaMugabe, sezvo iine masimba ekuvabvisa zviri pamutemo. Totedza zveconstitution inoti kana mukuru wenyika abviswa pasixth schedule, pati yake ndo inosarudza munhu anombomira achitungamirira kwenguva iyoyo kusvika term of office yake yapera. MaZimbabweans ozotendekwa kuti vasarudze hurumende yavanoda muna 2018. Zviri kuita izvi zvinoitika izvi hazvinei neruzhinji rweZimbabwe, inyaya yemhirizhonga dziri muZANU PF, asi zvaakukonzera kusagadzikana kwehurumende. Zvatinofunga kuti dai zvazvakurumidza zvagadziriswa paitwa utongi hwevanhu hunenge hwakasarudzwa nevanhu.
Izvi zvingakanganise sei dzidzo zviri kuitika izvi?
Zvinokanganisa zvakanyanyisa, kutanga pakuita yatinati uncertainty iripo, yekuti munhu wese kunze kwekuti vaite basa ravo rekudzidzisa vana vari kungomanya vachitsvaga nhau kuti pane zvitsva here zvazobuda. Chechipiri, kune makurukota anoita zvedzidzo izvi vanofanira kunge vari vanhu vakasarudzwawo nevanhu. Hatizive kuti mune zvinobuda apa, vanezenge vari vanhu vanenge vasarudzwa nani vachimirira ani. Saka zvinokanganisa kuti dzidzo yacho haichabve iri zvasarudzwa nevanhu, zvazvagadzwa nemaelits vaakungogadzana pakufunga kwavo kuti basa rakati raitwa naningi.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuhwedza na Blessing Zulu weStudio 7. Tombonzwa mamiriro akaita zvinhu mudunhu remasvingo kubva kune mumwe kanzura wedhorobha iri vaGodfrey Kurauone vaita hurukuro na Blessing Zulu.
Iko zvino ndofunga vanhu vari kungorarama sezvavanga vachiita, asi dambudziko riripo nderekuti vamwe vaakurarama nekakutya shoma, nekuti vari kuona huvepo hwemasoja hwavanga vasina kujaira kuona. Mukaenda ku10 kilometers dzemigwagwa yose inobuda mumasvingo, unoenda kwamutare, unoenda kuHarare, unoenda kuBulawayo, unoenda kuBed Bridge, pane masoja pose munzvimbo idzodzo. Saka izvozvo zvoga ndo zviri kufundisira vagari vari kutya, havasi kurarama zvakanaka mukufara kana kuti nezvavajaira.
Saka kune dzimwe nzvimbo tanga chinzwa kuti mauto ayanga achibvunza vanhu zvitupa, ndozvavari kuitawo here kumasvingo?
Ya, chokwadi chaizvo ndozvavari kuita. Ndosakei ndati vanhu vari kutya nekuti havana kunge vajaira kubvunza zvitupa nemasoja. Saka ndo zviri kuitika, vari kuti munhu wega wega anopfuura nepapo anoda kuona chitupa.
Saka mauto ari kumasvingo ari kubva kumakamba api chaizvo?
Sekuti aidi hatizivi mazita avo nezviso zvavo, hatizozivi kuti anobva kupi, but ndinofungidza sekuti vanenge vakabva vakatipureva kubva samwe asingazivi mumasvingo.
Vanhu vari kukwanisa havo iri kuenda kumabasa pasina kukanganisika, tichitarisa vanoshandira hurumende vemumakanzuru nevamwewa?
Ya, kumasa vanhu vakusinda zvakanaka, hapana dambudziko. Ndingati mukati mudhorobha hamuna dambudziko. Dambudziko rinongozvapo nemunhu anenge ada kubuda achienda kunze kumasvingo, kana kuti nemunhu ari kuuya kubva kunyanya nzvimbo achiuya mumasvingo, ndo vanobva vasangana nemasonja ivavo.
Mumwe kanzura wedhorobha remasvingo vaGodfrey Kurauone vari parunhare naBlessing Zulu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa zvimwe zvirongwa zveStudio 7 zviri kutevera. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mimi namutungamiri Nkomo.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 16 kuLwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuqakathekile ukuthi kube ne-central government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ukuxolisana, kube noxolelwano, kube nokulungisa i-economy abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo.
Inhlanganiso zamasonto esiKristu ezijiyeneyo zithi kumele kubunjwe uhulumende wenkazatho ozakhokelela ilizwe kukhetho olukhululekileyo.
Siyasibambabamba, akusihambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi kayivumelani lokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso ezimela amasonto esiKristu achiyeneyo zithi kumele kubunje uhulumende womanyano ozaphiwa intambo libutho kulandela ukuhluthuna kwalo umbuso kuhulumende weZANU-PF izolo. Inhlanganiso lezi zibalisa iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe leYukazidam. Sixhume umfundisi Angliston Spanda yena othi kuqakathekile ukuthi kubunje uhulumende lo ukuze eqalise ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
Asifuni ukuthi umbuso amasotsha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube ne-transitional government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ukuxolisana, kube noxolelwano, kube nokulungisa i-economy abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo, kuphule ubuyanga aba ilizwe lilungiselele ukuthi liye ekhethweni olukhululekileyo. Yiyo ndlela esikubona ngayo kuyinto ezahambisa phambili. Kuzaba unfortunate-ke ma bengacabanga bona amasotsha ukuthi baqhubeke besebenzi buse lake bona bodwa. Kuza isolate njengelizwe, kusenze singasadlelani namanye amazwe, sibe nenkinga zethu zile wesi kulalokho esesivele sifikikho.
Uhulumende wenkazatho lo ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olukhululekileyo lifuna abe nguhulumende onjani, abunje ngobani?
Abanye vele abantu sebeqalisile ukuphosaphosa amagama. Yena lo osebenze lamasotsha ukukhipha uMgabe uMnangagwa u-obvious ukuthi nguye okuzabunjwa lo hulumende around him esikukhangeleleyo. Ma kungenzakala sikhangele uhulumende lo agoqele phose umuntu wonke, wonke umuntu abe ne-stake. Sikhangele ukubona abantu abanjengaboba uDukiso Dabengwa besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Prime Minister uMorgan Tsvangirai besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Tendai Biti besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabomama uJoyce Mjuru besiba yingxenye yalowo mbuso, ukuze omunye nomunye alethe le qembu lakhe kumbe ibandla lakhe lilethe elilakho elikuqhuketheyo. Okokuqala sibe nokuthula, kulungiselele ukhetho. So sikhangele ukuthi wonke umuntu nje abe involved one way or the other. I-civil society la inhlangano zizimele zodwa lapha abamabandla sibe lengxenye kulowo hulumende, ukuze sonke njengamaZimbabwe siqale ukwakha iZimbabwe yethu esiyijabulelayo sonke.
Umnumzana Angliston Spanda ngumfundisi sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi lanxa bekhona abajabulela ukuhluthuna kwentambo zombuso libutho, bona bayakusola lokhu ngoba kulakho ukudala udubo olukhulu elizweni. Sixhume unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Public apology to the Commander Defense Forces, General Constant Gouveia Chiwenga, Commander Zimbabwe National Army, General Philip Valerius Banda, Commander Air Force of Zimbabwe, Air Marshal.
Si yaxolisa lapho Love kunguchipanga kodwa siza lethulela ke ingxoxo esiyenze lomkhokheli weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Kuyasivamba vamba akusihambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Lithembise ibutho ukubuyisela eZimbabwe endleleni elenkululeko elokuphumelela njalo. Ukungaba kulinika ithemba yini njengezisebenzi lokhu lanxa nje lingavumelani lokuhluthuna kwalo umbuso?
Sesikubonile kwezinye indawo ukuthi xa ke umuntu engenile ke kuba nzima ukuthi bekuchiye, kodwa besikukhangelile sibili ukuthi nxa bengakuyenza njengoba kutshoyo ngamalanga alandelayo sibone sebevisela ke embusweni oyesevilian, hayi yabona abantu bangakujabulela. Asikwazi ukuthi ke li operation ke izathatha isikhathi esingakanani.
Umbuso we-civilian elikhuluma ngawo njengezisebenzi likhangelela ukuthi kube ngubani obusayo, kube lo manyano kuqhutshekelwe phambili njani khonapho?
Kungani nje kuyahlupha ke lapho ke ngokuthi sile sinqumo selizwe, isinqumo selizwe yiso kufanele ke silandelwe. Siyatsho ke ukuthi nxa umkhokheli welizwe engasekho kufanele kwenziwe njani. Yikho ke esikukhangele ukuthi kulandelwe. So asikwazi ukuthi nxa beqhubeke umsebenzi wabo bazasitshiya silomkhokheli welizwe yini, kumbe bazasitshiya singelaye. Bangasitshiya ke singelaye khangele ukuthi ke i-constitution yelizwe ilandelwe ukuthi ubuya njani ke umkhokheli welizwe. Yikho esikukhangelele ukuthi kulandelwe. Indaba yomanyano ivele ihlezi isixaka njengezisebenzi. Asondaba esayithandayo belidlulileyo azange sikujabulele okwakusenzakala ngendaba yomanyano. Azange kubanjwe ngendlela eyiyo. Asikwazi okwamanje ukuthi nxa abantu bekhuluma ngomanyano bakhuluma ngawuphi umanyano. Bese kukhangelele ngumanyano ama-political parties wonke akhona angabambi intambo zombuso. Sikhangelele umanyano onjengoka-1979. Sikhangelele i-transition period authority ekhokhelwa ngabantu abangasoze bebe yibo abazaba abasikhokhelayo phambili.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika owesadaki usubize umhlangano wesiphangiphangi namuhla kweleBotswana okuhlaziya udaba lweZimbabwe. Amalunga ogatsha lweSADC Troika abalisa iziphathamandla kwele Angola, eza kwele Tanzania, leza kwele Zambia azahlangana eHabron kwele Botswana emini namuhla. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umbuso okahulumende weZimbabwe obuholwa nguRobert Mugabe engupresident, kumbe asawuholayo njengamanje njengoba kusathi ukuthi usengupresident, hayi ulimazile abantu beZimbabwe ngendlela enkulu kakhulu. Angiboni ukuthi ukhona ongashaya isililo ukuthi upresident uMugabe esephumile embusweni mhlazane ephuma. Angikwazi ukuthi umuntu wakhona uyabekade ephila kuwuphi umhlaba. Usenzele usizo lwesabekayo ukuthi befanele ukuthi bawahamba kudala. I-SADC kumele iwamukele kodwa lokho ukuthi asowumuntu obekusela abantu beZimbabwe enodona, so umuntu obephethe abantu beZimbabwe ngendlela efaneleyo. Ubesifake phakathi kwezinsizi, ubesicindezele, ubesithwalise nzima. Ngakho ukungenela kwebutho lokuba nje umuntu kungakhanengelelanga ukuthi ibutho lingenele kususwe uhulumende, kususwe abantu abakuhulumende, kodwa ngosiza abantu abakilo noma iluphi utshintsho lwamukelekile okunye kuzalungiswa kusiya phambili.
Lithi ibutho injongo yalo yikubopha izikliwi ebezisebenza lo umgabe njalo lithi lifuna ukubuyisela ilizwe leZimbabwe endleleni yentuthuko. Abantwana beZimbabwe baphile bejabulile bekwazi ukuthi amalungelo abo ayahlonitshwa njalo. Yebo lilizwe leKenani yini ilizwe loluthi lochako esikhanya sesingena kilo esilithenjiswa libutho.
Bazaluphatha njani udaba lwakhona kuyeneliseka konke khona lokho abakukhulumayo asonke enzima nxa ngaba abantu bezinikele kuliwe lokusela kuliwe lobandlululo kuliwe lokubuyiswa kwe-constitution amalungelo abantu ahlonishwe kuhlonishwa umthetho kususwa njengoba sisho i-corruption yonke yiyo esibuleli lizwe ungabulala i-corruption ilizwe liyavuka ubulala imithetho evimbela ama-investors ilizwe liyavuka xa bengenza lezo zinto lapha bazabe sebengenile ezikhundleni kodwa bangakhohlwa njalo ukuthi abantu bezimbabwe kwamele babe lelungelo lokuvota ngaleso sikhathi sokufikela ukhetho ukuze bavote ngendlela efanele akulanto enzima ukukwenza khona lokho konke kuyenzeka okade kusenza kungavuki izinto bekuyibusela bekuyukuthi ilizwe kalihlonitshwa abantu kabahlonitshwa bayeyiswa ubona nje besokufika esitejini lapho besokufanele ukuthi uGrace Mugabe abe nguye oba ngupresident anikelwe ngumkakhe ukuba ngupresident ngemva kwe almost 40 years bebusa ilizwe lidilika njengoba Mabutho ejile ukuthi eminyakeni engu-5 bekungasetshenzwa bekungasetshenzwa akula muntu ongakuphika lokho bekungasela nto eyenziwa besebebangisana umbuso kodwa kuyalungiseka konke khona lokho nxa uthola abantu abanengqondo ezisebenza kahle.
Ukhetho lona ubona lusenziwa yini ngomnyaka ozayo kubo June khonapho njengobe kuhleliwe?
Yebo, ukhetho lusenziwa khona ngoJuni kusiya ngokuthi iziphathimandla lezikhona zikubona ngayiphi indlela. Angiboni ukuthi nxa ngabe kungazange kwaba lo dlame, kungazange kwaliswana, kuyadingeka ukuthi ukhetho luvinje nelungabi khona. Kuzadingeka ukuthi ukhetho lube khona kuhlonishwe umphumela yokhetho ngendlela efaneleyo. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende ophumayo abe ngobambanisa abantu ozakwenza ukuthi kusetshenzwe kuyiwa phambili ngendlela efaneleyo. Angiboni-ke ukuthi kusesekhona ukuvimbela ukhetho abangathi bangakusebenzisa ukuthi kungafotwa kodwa angikwazi kumbe luzaba khona ukhetho. Ngikucabangela nje ngoba izinto zisaqalisa phansi ziyasuka nje ukuthi kuya kumanjani sabona ngakho kusiya phambili.
Umnumzana Evidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli wabasakhulayo kubandla leZANU-PF umnumzana Kuzai Chipanga yena ongomunye wamalunga aleli bandla abotshwe libutho sexolisile kunkokheli yebutho ngemva kokuyihlambaza ngolwesibili.
Public apology to the Commander Defense Forces General Constant Gouveia Chiwenga, Commander Zimbabwe National Army General Philip Valerius Banda, Commander Air Force of Zimbabwe Air Marshal Perence Shiri, the Generality of Zimbabwe Defense Forces and the entire nation of Zimbabwe. We would like to apologize for the statement I had made yesterday at ZANU-PF headquarters together with my executive. I, as the leader of the Revolutionary Party's Youth League, I have reflected and personally admitted that I was ill-advised to read a statement which I and the Youth League had not originated, neither authored. The document which I read was handed it over by one Rodney Dangarembisi, which was denigrating your high office and your person. Therefore, I kindly request General Chiwenga to please say accept my apologies on behalf of the Youth League and myself. We are still young people. We are still growing up. We learn from our mistakes. And from this big mistake, we have learned a lot.
Umkhokheli wabasakhulayo bebandla leZANU-PF uKuzai Chipanga egqiba uhlelo lwendaba zethu eziqakathekileyo kakhulu esilethulela lona ngehola ngehola ngokwenzakala eZimbabwe. Kwanele okwalamhlanje okwamanje asihlanganeni kumahola alandelayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.